government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi yewandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoice Ngwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo vanotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vana vacho, vanhu vachibhadhara maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti so business kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabhondi akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga.
Tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vaakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplacea stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panotiwana namaprices distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tivatione tikana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nekusengeta zvinhu, mitengo yoreka kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neUS dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinozwa matrade union vachitaura vachiti deno hurumende yadzokera kuna 2009 rashandira kubhadharwa base salary yavo $100,000 chiche chiri chokwadi yorudee hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanisa kuti tiri mining nation ima minerals maroyalties yacho opinzwa mumihoro yerashandi vehurumende kana vashandi vese nekuti kana vachivabhadhara nemazimdola vanenge vakunochinja mazimdola mublack market kuti vawane maesdola saka chandingangorekomenda ndekuti dene hurumende yakonsida mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asi izve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese, vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanha avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare ku North Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatorerwa mutongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Nezuro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tamise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhilivha munyaya yoriri pachirungu, an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepabori retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu oya yakadaro, sezvo taane kuwirirana kuti parliament yekubvuma, government yekubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwezi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21 years nemakore 70 years. Madzimai kunyange vari mhondi havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiye dzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. chete mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafanira kugona vakudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanqhuye weStudio 7 navafanuwero Gona.
Kuti tikwanise kunge tichienda kupariyamendi inyaya yezvichemo zvevadzidzi vari kupopana nefistructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Fistructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira. Ine also unjustifiable at the same time the fistructure is managed towards sessions of enterprise. Inotaura kuti mwana wese wemunyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuwiro nekutenda kuti hurumende ichaba nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzezvikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kuma mumakoreji?
Mastudenti mazhinji nepaBulawayo Poly vanoziva kuti pese pavainge takorinti neadhimini vaiudza zvinhu zviri different, but the bottom line ndeyekuti vangaratidzi vanose vakabhadhara nemari RSG vanofanira kutangidza zvakare kutiaionge vachibhadhara semari yekuti tikakonsult a lawyer kuti tiengeje nevaadhimini aya maauthorities emainstitutions aya vari kutanga kudhiramba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyo anoti forcing a certain amount. Kati zvichingobva mastudents obva vatara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanqhuye weStudio 7 vari kuHarare.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebe. Zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei pa Studio 7 yapo. Ndodongo pangu muona wangu nenyaya yekuti kuchinja nyuzi kwamwa kuitawo. Dzemakuseni mwati mwataura zvezvinonga zvakamambira zvinhu zvakaita, but mwakukwadza ana mai edu kumamisha kuno kubhikozi ndo nyuzi dzaanototeerera apa. Mwakuwanzi chirungu mwauraya ana gogo wedu, mwaurudai mwanga watichinje ipopapo. Ana gogo wedu nana sekuru ndo nyuzi dzainyatsototeererawo dzechishona ichichi chino chirungu chamwazopinza ichi. Mwauraya vabereki wedu. Anyway, hatingazivi kuti zvingaitwa sei asi tangoti titaurawo zvedisa izvozvo.
Ndini zvangu zvake ndotaande kupasa Africa po. Ndine chichemo kuna vachamisa apa. Vachamisa vakumidza kuumba bato rimwe. Ndinoda sekuti vamhanya sitereki bhuzi. Bato rimwe vanokumba futi. Rishangopwanyika mapanyika akaita mamwe mapato. kambo garapas kambo una kutweita plani ipasa kwa tanga baadhi ringo kambo tanga ba garapas mama nyabu msaani baadhi kambo garapasi shaua kwa sababu tuita juu kutauri ya wanu mamiri ya shukai jama mimi mabudi ya wai tano kuti wa rukurongi ichetu washa tanga wa vrabu ime party because iji jiso sanu kifini kaka wa hata risa mtu wagi ki apada kwa wano shika puti ni wangu panywa chata shika kwa wano chata shika kana ma election ya nukewira gambo mila kubita shu party gambo grapas gambo ngurodi utanga ili utanga si party ya shu
Wanu ya studio hapo. Wana mkoma atanunuka wande. Nana pressing, nana mkoma ifanza. Nyaya mtuangwa, musiku ibulita sei. Musiku ibulita sei, nyaya mtuangwa. Tunongona, shukaitika kwa wacha misa muno maanya chaisu. Yeah, chamisa ya mtuangwa ya musiku ibulita ngeiko. Musiku ibulita sei, uzima kwa kata basa, musiku utaura ngei. Sei musiku utaura nesu aso. Taura inya zese. Sisi amutara au dimutara sisi jikiri amna sisi damagari ni gira.
Dongo onesa upanya ya murgu taura yekuti mama inzi. Nauraisa vana chidini. Mama inzi aziru ose ujinji ndewa niwa wezano. Saka apana nukuna kontrola kuti kwanzi. Wasa chere kana kudi kungu taura wakufadza vana wanengu wari kunze kuti vana. Wasa vati wane zwaru kuitapasi na zwaru kuitiri. Roda kutaura one nyairu kuitu wane macha ina. Chino gobezire kutimuru kuti vano kana wajida kufote kwa wano vezano ava ndubwa kushurugu ku shurugu botere kwa rose rangore makomba izo zivano vaichera vachinzi vafotere zano vaichera vachera pose pose izo zwa pana viki vadzingwa vose vani wavo paru kutoro wane machaina mchiti mikote ya chona manje ya kakangani siti avitendere kupinda wano asu machaina aru kuitora manje. Saka zvino gobetere kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu. Havashandi vanhu havaite sei vaakudzingwa vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi Shurugwi voterekwa izvozvi. Muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi.
Uyezve life talk yenyu iyo life talk. Kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iyoyo wamaisa. Ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi waya apera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzera dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri. Saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa 30 minutes kana pa 40 minutes dzadzitaurwa live talk tabata ichi tasara tini chatakabata. Mukangobvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo shoma shoma. Saka ndifunga kuti business rinenge richifamba zvakanaka.
Vanotanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vakufamba vanofamba vari more than 15 ndisi mari iyo inenge ichitongobuda ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno wakanyanyisa. Dai pasina kuvungikiri dai musina upfumi havaimboita kuti panoitwa maelections wachipa munhu wese muZimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende wachingobvumira mandima by election all the time kuri kuti mari wanayo muno muno mune mari kusada zvako kubhadhara ku IMF kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo. Mazvita Studio 7 tinokutendai nedzidziso nekunenyuzi dzamunongotipa all the time. Mazvita, bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remaRepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice.
Yeah, bhiri ibhiri rane mavhiki richitaurwa ende rikupunzwa ne tikati ma congressmen ndama masenators arula kuti kuboda kangu maboda ema America awe achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregulatwa. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwewo zvinhu zvirimo kunyanyanya funding chaitwa kune dzimwe hondo dzekubudisa America. Saka zvinhu zviri kunetsa kapapita makakatawana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aivo rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa kuchiadresa panyaya dzeimmigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapapa sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanenzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dzirikuita senge maybe pari kuti akakusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent resident. Ndokuona kuti pane vamo vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu vachitiza hondo yange yaitika ikoko vari kuwanawo vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti kuvagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii nevagara varimo. Saka ndaa makakatano ari kuitawo kuna tingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rinogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 a day kana kuti richavo ichisapotawo zvekare hondo irimitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana avo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha iko kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda and manambazi acho ari kuunzi ari kupinda vanhu mabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiriri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Bwetari norira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vanga vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Zvangu yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti arare mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvapamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Dano Kawande ndichikusiya murume uko maKris Gande nenhau dzekisindebele.